Chinongovanyiwa neipapo inyaya yekuti Zimbabwean government through Minister Chomu vakaita maovertures neconsulate yomuno muSouth Africa vakaita maovertures akabva futi from discussion yandakamboraisa panews iyaya yokuti we are still engaging consulate as Zimbabwe Exiles Forum saka takataura neconsulate. Consulate ichibva yataura naminista Chombo kuti vaone kuti vangataurawo here nomumiririri wezvehome affairs muSouth Africa vamalusi gigava kuti nyaya yemaZimbabwe special permit ive nyaya isai yavharigwa mukova ive nyaya yokuti vanogona kufungazve zvimwe zvinhu zvingaitiwa. Zvinhu izvi zvingaitiwa takazvitaura isusu tichiti zvimwe zvacho takata zvitaura pane inoyi green paper on migration. Saka minista veSouth Africa nhasi vangotaura ivo kuti inyaya yavachiri kudzeya vachiri kuongorora. Kuongorora kwavari kuita vava kutaura ivo ndingati kutaura pachikuru kuti tinogona hedu kuwana zvimwe zvatingaita kuti vana veZimbabwe vari pamapermit eZimbabwe special project vave pamafemu panouya 2017 December. Saka izvi zvinongoreva muchidimbu ndozvokuti vava kuti mukova hauna kuvhagwa gonhi harina kuvhagwa tinogona kuramba tichitaurirana asi havasati vataurawo kuti chii chavachatipa.
Saka munotarisira here kuti muchasangana munguva pfupi inotevera nevamiriri veZimbabwe iko kuSouth Africa pamwewo naivo vagigava?
Takatotaura neconsulate. Tinofanira kuti Zimbabwe Exiles Forum nemamwe masangano akamirira kodzero dzevanhu muno muSouth Africa vashangane panguva iri pedo pedo